kwazwai 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 muri Zimbabwe ndinomukamuchira muchirongo chedu chevechidiki chandinokupakurai svondorega rega ini ndini Maikove nhasi muchirongwa tirikubata nyaya yezvechirwere checoronavirus tichitarisa kuti chirwere ichi chiri kuvhiringidza here upenyu hwevana vechikoro uyezve varayiridzi munyika nhasi muchirongwa tine hurukuro navarobson chere vesangano reamalgamated rural teachers union of Zimbabwe. Vachere ndino mugamuchira muchirongwa tiudzeiwo maondering pamusoro pezvekushandiswa kwemichina yechizvino zvino mukudzidziswa kwevana vechikoro munyika.
Ndinofara zvikuru, ndinotenda nekuwaneni pachirongwa tinoshanda nevana vechikoro, nokuti unodzidzisa vana, vana vanenge vakawanda mukirasi imwe chete nenyaya yekuti mavaraidzi vedu vashoma. Saka inguva yekuti tinge tichitarisa nyaya yemishina inonguva ichishandisa madande mutande kuti vana vangu vachidzidza. Mishina iyoyo inodawo magetsi nezvimwe zvakwanisiro zvakawanda wanda. Munyika medu hatina magetsi kumaruwa anowanikwa ari muzvikoro zvese.
Nemaonerenyu mungati e-learning inoshanda muZimbabwe here?
Tikati nyaya internet ndo solution so far. Tinenge tichitaura chokwadi asi zviri paground handizvo. Saka toda kuti hurumende yedu inge ichibatsira panyaya yekuwedzera kuwanikwa kwemagetsi. Takavhura chikoro chiri kubatsira vana vazhinji. So far tine vana about 5,000 and above vari kubatsirika muchikoro ichocho. Wese hatingati wane mukana wokunge waine mafoni anoenda paindaneti, asi vamwe vaberekiwo vari kupa vana mafoni avo kuti vange vachipinda muzvidzidzo izvozvo.
Vazhinji vari kukurudzira hurumende kuti itange kushandisa matv nemaradio station munyaya dzedzidzo. Tipewo maonerenyu.
Tinotarisira kuti nyaya yematv nemaradio mukunge ichibatsiridza zvikuru mukudzidza kwevana yakakosha. Dai kwakawanika maradio kwaitwa aya masoftware kana mafrequency emacommunity stations, ekuti radio inenge ichibatsira vanhu mucommunity makati, asi tine dzimwe nzvimbo muno munyika dzisingatosvike frequency. Saka paya patinotaura kuti macommunity radio station akakosha, dai zvaibvira kuti nemacommunity radio station varairidzi vaikwanisa kupa zvidzidzo zvavo mumacommunity mawari vachishandisa macommunity radio station.
Sangano reZimstack rakati vakatarisira kuti maexaminations anga achifanirwa kunyorwa muna June achanga achinyorwa muna May gore rino.
Zvinge zvichifamba zvakanaka, pane zvinhu zvakawanda zvinofanira kugadziswa. Zvinhu izvozvo zvikagadziswa hapana chakaipa kuti mazamanishoni anga achinyorwa muna May, asi zvinhu izvozvo zvikasagadzariswa mazamanishoni haafani anga achinyorwa muna May. Denda ratinaro idenda rinotapurira. Mukoma Mike, muZimbabwe tine zvikoro zviri kushandiswa seatinoti maquarantine centers. Vamwe vacho vari kubatwawo nematenda, vacho vanobatwawo vasina. Asi tiziva kuti vhairasi yekorona inoramba iri panzvimbo uye inotapurirana. Saka zvinhu zvakafanana nekuti ngapagadziriswe kuti unge muchifiritwa kuti kana muine mavhairasi ekorona ange achiparara vana vasati vadzokera kuzvikoro, zvofanira kugadziriswa.
Aiwa, takunzwa zvakanaka Eva Robson Chere, ndinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa. MuZimbabwe tave kusvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, asi tisati tapeta chirongwa ndoda kutora mukana uyu kucherechedza zuva reMother's Day. Ndakakumbira mhomzo wangu inini kuti vatitumire meseji vachitiudzawo maondero avo pamusoro pezvezuva iri. Ngatinzwei maondero amai Hove.
Madzimai, ndinokukwazisai nomufaro pazuva ranhasi. Izuva redu rakakosha. Tichirangarira mabasa atinoita zuva nezuva. Ndinokutendai nemoyo wese, ndichikurimekedzai nemabasa akaoma amunoita. Musha ndimai, Mwari vakuitirei zvakanaka.
Momza, ndi momza wangu ava Madhuve mai Hove. Kuna ana moms pasi rose, happy 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 Mother's Day. MuZimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusi wechipiri apo tichange tichiendera mberi tichitarisa nyaya yezvechirwere checoronavirus. Chirongwa The Connection muineni Mike Hove, 8 to 9 PM MuZimbabwe, pano panhepfenyiro yestudio 7. Vanoda kundibata ndiripo paTwitter nepainstagram @BigMike3 BigMike3 ndiyo username yangu. Aiwa, MuZimbabwe. Zimbabwe chinoburuka chinomhara nguva yangu dziyadyanana anokoneka ine mufaro ndinonyu Mike vana moms happy 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 Mother's Day muri Zimbabwe bye bye.